mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri misi wechitatu chivabvu 29 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook peji yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vanonzi vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva reAdhus rinoti nyengo dzaro dziri kuchinyidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori senzira yekuti vasapinde mukuramwa mabasa. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga nezuro vakaudza dare reparamende kuti vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Izvi zvinotevera kushomeka zvinotyisa kwemari yekunze muZimbabwe zvopawo kuti mitengo yezvinhu iwedzere zvakanyanya. Vanotengesa zvinhu kunze ava vane mazuva makumi mapfumbamwe ekudzora mari munyika kana vatengesa zvinhu, asi hurumende inoti havasi kuita izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutungamiriri wezctu vapeter mtasa avo vati mitemo yehurumende haisi kushanda izvo zvoomesera vashandi.
Iko zvino sezvitakataura kumashiroko hurumende ikasateerera, tichitaura kuti hazvishandi kuti vati tisu sehurumende takamirira mabhizimusi chete, vamwe vanhu vese hatina basa nemi. Takataura tikati hazvishandi. Saka iko zvino vashandi vanga vakuenda kumabasa vasingakwanisi kubhadhara mari dzetransport, vasisina zvokudya. Saka izvi zvatoita wese nokuti kukwira kwemafuta kufambisa kunokwidza zvinhu zvese, mishonga muzvipatara, zvinhu mumastoro, zvokudya, zvokupfeka nemarengi. Saka hapachina chatingati pachine nyika. Zvaakutongoda chete kuti vanhu vakurumidze kunzwisisa kuti taiwingwa nedambudziko rekuti nyika yamira.
Saka imi sesangano rinomirira vashandi, muri kumboita here musangano nehurumende kuti zvinhu izvi zvigadziriswe?
Havasi kuda kusangana nevamwe, havasi kuda kusangana nevashandi. Taane nguva yakareba tichiedza kuti huyai tisangane, huyai tisangane. Vhiki rakupfuura ironi takatobva kuita umwe musangano tichikurukura kuti dai maita kuti tisangane. Mwedzi wapera takamita, takasangana naminista pamitingi yedu yataiva nayo. Vakavimbisa kuti tichasangana musi wa7 May. Iko zvino May wakupera, havasi kuda kusangana nevanhu. Iri ndo raita dambudziko ravo guru rekuti havasi kuda kunzwa pfungwa dzevamwe, havasi kuda kubatsirwa nevamwe. Asi sechitoona kuti zviri kuvaremera, hakuna kuri kuenda nyika.
Vari kupa chikonzero chei chekusasangana nemi?
Isi tinoona kuti nyaya yavo imwe chete yekuti vakati iwo Zimbabwe is open for business. Saka vakatora kuti vakuda kushandira mabhizimusi yatinoti social welfare. Vachaida yekugutsa ruzhinji nekushandira ruzhinji, asi vakuda kuita inonzi corporate welfare, yekutarisisa kuti mabhizimusi aguta here. Izvi vaiita vachitora dzimwe pfungwa dzine vamwe vanozviti ndiana mazvikokota ezveupfumi, yavanoti neoliberalism, yekuti iyo vanofunga kuti kana makambani akabudirira akapuhwa zvakanaka kuti mbunyikidzai vashandi, exploitai maresources, exploitai vashandi, exploitai environment, kana makambani abudirira achazotsvaka, achazocreata mabasa, uye kana abudirira pachazoitawo zvipfupfu zvinodonha zvichienda kuvanhu, yavanoti pachirungu trickle down effect. Izvi taivaudza kuti hazvishandi. Zvakatadza kushanda kukare kunyika zhinji, zvikatadza kushandawo munomu paesapu. zvikatadza zvekushanda kunyange kuEurope muna 2007 2008 pakaitika dambudziko rezvoupfumi reglobal financial crisis. Saka tinoona kuti iyoyo donzo ravo reneoliberalism, donzo ravo yeZimbabwe is open for business, ease of doing business, ndo rakaita kuti vavhare suo kune mamwe mapoka ese munyika, masocial classes ese including vashandi. Wongotaura chete kuti isu tinosangana nemabhizimusi, tinosangana bedzi tichiita kuda kwevemabhizimusi. Asiko zvino zvatosorana, nekuti vemabhizimusi wari kuti zvinhu hazvichaite, zvinhu zvaoma. Saka vakungopidza mutengo, asi vanyanya kumbunyikidzwa ndo varombo vanovhotera hurumende, vanovhotera maruling party, vanovhotera maopposition party.
Asika vanoti ivo kana vachikurudzira vemabhizimisi kuti vange vachiita mari yakawanda, vanenge vachitika ndo vanozowanisa vanhu mabasa, nekudaro vanofanira kurerutsirwa.
Hakuna zvakadaro, vemabhizimisi haabudiriri kana pasina vashandi. Vashandi ndo vanoshanda votenga vachiunzai inonzi aggregate, domestic aggregate demand. Vashandi ndo vanotenga zvinogadzirwa nevemabhizimusi. Uyezve hatitarisi bedzi kuti ikonomi nevemabhizimusi vararame, tine futi nherera dzisina vanoriritira, tine shirikadzi dzakasiyirwa, tine vakaremara vanoda kubatsirwa nehurumende, tine vakwegura. Saka nyika inofanira kuchengeta munhu wose, nekuti hurumende haimiriri bedzi kapoka kanonzi vemabhizimusi.
Mutungamiriri wezctu vaPeter Mtasa vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varaji vokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kuchinyidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori senzira yekuti dzisapinde mukuramwa mabasa kwakaziviswa nesangano iri kuti kuchatanga nemuvhuro svondo rinouya. Vanoona nezvemabasa muATUS vaBrighton Makunike vanoti sangano ravo riri kutambira zvinyunyuto zvakawanda chose kubva kunhengo dzaro dzichiti dziri kushanyirwa muzvikoro nevanhu vari kuvachidzira. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa hurumende pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMakunike.
Nhengo zhinji dzinosanganisira utungamiri hweNational Executive neutungamiri hwekumaprovinces nedzimwe nhengo dzose dziri kushungurudzwa zvikuru nemastate agents vari kushanyirwa kunzvimbo dzavanoshandira vachibvundurudzwa nezvekuratidzira kwakashambadzwa neATUS kutanga musi wa3 June 2019. Uyezve vamwe vacho vari kupomerwa mhosva yekunzi vari kushanda kurwisa hurumende.
Saka zviri kuitika izvi zviri kukanganisa zvakadii mashandiro esangano renyu?
Zvinhu zvinotishungurudzei, nokuti akasirike kutanga nhengo dzedu dzichishungurudzwa kubva patangwa musangano weART.
Saka zvichakudzorerai kumashure zvakadii? Muchaenderera mberi here nekuramwa mabasa kwamaa makazivisa?
Sekutanga mukomanadzonga, ndinoda kutaura kuvazhinji, kuruzhinji rweZimbabwe, kuti hatuzi haisi kushanda maringe nekuda kupandukira hurumende iripo sezviri kubuda muzvivhitivhiti musocial media, nekuti zvinokashamadza kunzwa kuti vadzidzisi vada kurwisa hurumende vakabata masimbuku nechoko. Vadzidzisi vagara vakaudza hurumende zviri pamutemo, vakapa 14 days notice yavo kuti vachange vachiramwa mabasa kana muhoro wavo vasati vava kupiwa mari dzemuhoro wavo muma US dollars. Zvakare vadzidzisi vari kudimanda living wage kubva kuhurumende. So hainei nenyaya nezvematongerwo enyika, asi inyaya iri pakati pemushandi nemushandiri. So handioni sekuti kuvhundusira uku kungakanganisa industrial action yedu iri kutanga svondo rinouya.
Mati manzwa herewo kubva kuhurumende pamusoro pechiziviso chenyu icho chekuramwa mabasa svondo rinouya?
Hapana chinobatika chatichabva kuhurumende maringe nezvikumbiro zvatakaisa kwavanhu.
Mataura nyaya yekuti vadzidzisi vari kushungurudzwa, matunhu apa hamuri kunyanyowana dambudziko iri?
Pari zvino tarisivha macomplaints kubva kuManicaland, Matabeleland South, kumaShonaland West, zvinhu zvatove nenguva zvichiitika. uyeze mukupera kwerwara nhasi kumasvingo takata gamuchirawo maripoti akati wandei.
Muri kumhangara here kutyisidzirwa uku kumapurisa?
Pari zvino ikungodokumenda kuvhundukira uku sezvo muri kuziva kuti takabudisa ripoti yedu yaidokumenda kusvukuzwa kwakakurumiswa vadzidzisi kubva patanga nyaya yekurangwa mabasa kubva muna January kusvika muna April. Saka tinotarisira kuti kusanganisira maripota tiri kuwana paisi pari zvino tinoda kuti tichiendese zvakare gwaro renyuto kuZimbabwe Human Rights Commission kuti itibatsire kuongorora nyaya dziri kuitika kuvarairidzi vedu. Asi zvakare tiri kukurudzirawo nhengo dzedu kuti kana vachinge vasangana nezvinhu zvakaita seizvozvo vange vachienda kunomhanyara kumapurisa.
Vanoona nezvemabasa musangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaBrighton Makunike vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kongresi yebato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa yapfuura. Musarudzo dzakaitwa paKongresi iyi vaimbo vemunyori webato iri vaDouglas Munzora nevaimbo vaumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato vaElias Mudzuri vese vakakundwa vakarasikirwa nezvigaro zvavo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa Dr. Riti Mukonza vanoti iko zvino panoda kuti vachamisa vachiita mwoyo murefu uye kuti vabate avo vakakundwa musarudzo zvakanaka kuitira kuti bato rirambe rakabatana uye kuti rienderere mberi. Tabata Dr. Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Kongresi yeMDC yakafamba zvakanaka. Kunyange zvazvo kwanga kune kunyunyuta kubva kune vaimbova munyori mukuru atingati sekretari general webato iri vaDouglas Munzora vaichigunun'una kuti pane kusafamba zvakanaka panyaya yevaifanira kunge vachinzi vanovhota pakongresi iyi.
Dene mamuri chipangamazvano womutungamiri webato iri kana kuti webato iri, chii chamungavaudza pamafambisiro avanofanira kuita zvinhu kubva pano?
Chandingangoudza mutungamiri webato reMDC anovavachamisa akabuda musarudzo dzavaka achangobva kuita izvi ndechekuti anoda kuti aite mwoyo mukuru, anoda kuti aite mwoyo mukuru unokwana munhu wese mukati mebato iri. Anofanira kuwana maitira anoita ekunyaradza avo vakakundwa musarudzo nekuti akaregera bato richimwashuka futi sezvarakamboita makora apfuura hazviaendesere mberi. Chimwe zvechandoda kuti ndibatsire veMDC ndechekuti vanoda kuti vave negwara rakanyatsotitwasa rezvavanoda kuti vaite, vasakanganiswe nezvingangoda kuitwa nezanupf. Vanokanganisika kana vasina gwara ravanenge vakananga. Asi ndo zvimwe zvezvikuru zvandingangoda kuti ndi mutungamiri weMDC pamwe netimu yake yakabuda musarudzo iyi zvavanofanira kufokasa on.
VaMunzura havana chinzvimbo chavakavhoterwa, vaMudzuri havana chinzvimbo chavakavhoterwa. Munoona sekuti izvi zvichakanganisa bato iri here?
Kukanganisa hongu zvingakanganise nekuti vaMunzura navaMudzuri vaive vane vatsigiri vavo mukati mebato iroro kunyange zvavo vasina kunyanya kuwanda. Asi ndinoona sekuti vazhinji vari muMDC vakafara nezvakabuda. Asi chandanga ndichida kukurudzira ndechekuti zvava zvakanyanya kunaka kuti dai vachamisa vagona kuti vaMunzura navaMudzuri vagara mubato.
Dr. Riki Mukonza vari parunare kuPretoria muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNew Zimbabwe hurumende iri kuyambira vanotengesa mafuta edzimotikari kuti vasakwidza mitengo apo vamwe vatotanga kutengesa mafuta aya ne $8 per liter rimwe chete. Mwenyu Zimbabwe makare mwine nyayayo kuyekta kukweza waembu wa mnyori wa MDC wa Douglas Monzora. Kujivapinde mbatore MDC chi inotunga mirirwa na mzware tokozani kupe. Blawayo 24 ine nyayayo kuti mtunga miriru wenyika wa Emmerson Mnangagwa. Vanonzi waka uzabazi rezi mari kuti ribatsire mukubhadhara zvikwereti zvevaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe va Didmus Mutasa. Chasvika chikamu chiye apo tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hatiza kuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka. Tochirega kutarisa munhu wane, tochirega kutarisana, asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti zvinhu zvakaoma. Ndiitwa pasi muhondiro kuno kusouth Africa.
Ndinoti mangwanani akanaka kune imi vashamarari. Ine zita rangu ndinoitwa King John Tafire Nyika. Zvino ndihwadza ndichiona vana vechidiki sesu tichidzidza kufamba mune dzimwe nyika tichiri kutsvaka mabasa, asi nyika yedu iriko. Kubuda kwetinoita zvireve kuti hatina kudzidza, tisingakadzidza bhati zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Ah, Mwari ngatibatsirewo, tatenda.
Ya mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 nachonga kandamire kuzvizuru koma wandepa. Ini ndinodawo kutaura zvitandonzi zvavada ndimuno Cape Town. Ndinodawo kutaura pamusoro pegadziriro yamaorias parwendo rwekuEgypt. Kuti zvinoita here kunogadzirira muchitamba kwesafa nezvimwe zvimatimu zvisina kana mbiri zvingatombozikamu. Chandinoona chichaitika ipapo ndicho kuti kuchanokuvara maplayers. Taakunzwa kunzi ninge wakuvara hachaendi kuEgypt, ninge wakuvara hachaendi kuEgypt. Zvinobatsira inogadzirira timu inofanira kunotamba bhora zvakanaka ndoenzi yogadzirira mukusafa. Vashayiwa rimwe timu hwani zvayo yekuti vanoita friendly nayo inovasimbisa zvina. So toitwa namaorias izvi nevanotungamirira maorias vatongofanana neZANUPF ichiita misangano ichiita nhaurirano nezvimwe zvimapato zvina basa izvi vachiti toita nhaurirano dzokugadzirisa nyika zvatongofanana nokubayira dhiriti pachitunha, hapana chinofamba. Ndozotoitwa futi namaorias. Ndatenda.
Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe nevashamarari vabatire basa pastudio 7 nepenyero yavanhu. Tinokorokotedzawo bato reMDC neCongress nerunyararo isinganyadzise yakachena, asiwo ngavarambe vakatarisa zviri kunetsawo muZimbabwe sezvavagara vachingoita. Chimwewo chinhu ndechekuti vabati vavapo kuMDC vakafanana naChamisa ndoo vanhu vari kudikamwa, sekuti kutungamira kazhinji kana kwakungoramba kungoitwa nomukuru. Tinozviziva kuti nokukura dzimwe dzenguva meso anoita mashoma nemirangariro inoita mishoma. Zvakanaka kuti sababa uti vanangu sumukai, sungai mombe munorima munotangira kundima yakati. Vachiri kutemwa dzinobva ropa vachibata geja, nekuti baba vakazoonekwa odonha negeja mumunda, vakomana vachiri kutemwa dzinobva ropa varipo. Zvinonyadzisa mudunhu. Mashura padunhu. Ndibrighton Swanda ndiri muno muSouth Africa kuNorth West.
Hey, makadii pastudio 7, makadii vateereri vestudio 7. Aiwa indetwa taike ndiri muSouth Africa. Ndine zvandondovawo kukumbira kuvatesemuri vepastudio 7 pamunoita zvirongwa zvekutaura nevanhu. Ndaikumbira kuti mudane one wenyanzvi yeZANUPF ikoko mumubvunze kuti ko mashoko akataurwa navamunangama ndichazviti vanga vabva kupi, pavakaenda kumwenesa vakataura mashoko anoti tichateverera vose wanita mabasa awa manani government organizations hapo civic organizations tichivateverera tichivabata vese mashoko kuti madokuta nemaloya vese tichavateverera tichiona kuti mwene mumwe wavo akaya kurudzira chichi nezvavakuitika iko zvino izvi hazvisi kufambirana here havasi kuzadzisa here mashoko avo vavakutambudzwa vanhu vavakusungwa bvunzai iva vakuru ava vanongotomuka panyaya mwavhunza kuti zvakataurwa zvavakuitika haisiri iyo nyaya vari kuzadzisa here
makadii zvenyu vateereri vestudio 7 vana mukoma jonga ininiwo ndinonzi shoniwa ndine zvinhu zviri zvandinoda kuti ndingotaurawo pane zviri kuitika muno munyika yedu yezimbabwe unoona mukoma pane chiporofita chakataurwa navamukanya chekuti anzi munotuma mapurisa nemasoja kuti arove vanhu vakaramba muchaita sei ipapo taida kupasvika ipapo pozoti pamwe pakazota vachinzi yuwerere masotsi vagomana muchamhanya gadzirirai kumhanya nekuti mumwe musi gava richadambura musongo endi kutongonamata kuti dai gava rikapiwa simba rakawandisa zvekuti mumwe musi rinongomukawo rakadambura musongo maitemi
nevashamari vestudio 7 indingokumbira kuti dai vamunangagwa vangosiyawo kuti tisarambe tichingoshupika vopowo vanozvikwanisa hasi kuti vapai vachamisa vakawanda vari kwanotonga but vamumbosiya garo zvevachikoniwa vari kutitira zvekupenga zvauri kuitira
makadii vashamarari nevateereri vestudio 7 indiri kusouth africa kunoku rinoitwa madhobhi kuchipingi uku nyika yedu ine matambudziko akawandisa zvisingaiti havasi kuda kuvagadzirisa matambudziko chavanongoziva ngechekusunga vanenge vachibva kunze vachinzi muriuda kupidigura hurumende ndo chete chete zvavanoona izvozvo ndopavanoona vanhu vari kuda kupidigura hurumende yavo ndo vari kuuraya ikonomi zvinhu zvese zvefuel iri kukwira every day now and then every minute fuel inenge ichikwira havana basa nayo kana kuti vaigadzirise chavanongoda ndechekuti chavanoziva ndechekusungana nevanhu kuti muri kuda kupidigura hurumende yakundikana ngaibve ipapo taneta nayo takabarwa mukati mayo ichingoita zvairi kuita ngaimbobva ngaibve hatichaidi
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumbire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu mapfupi uye moedzawo kutiudza kuti zvinhu zvikagadziriswa sei munyika kwete kungoshora chete tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kusanaya kwemvura musomalia kwaive kukonzera nzara nokumanikidza vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri kusiya misha yavo vachipinda mumakamba ehupoteri sangano reunited nations riri kukumbira rubatsiro rwekupa vanhu pamwe chete nevana vanosvika miriyoni vari munzara vashandi musudan vakazara mumigwagwa vachiimba nziyo dzekushora hurumende nezuro vachiti vanoda kuti nyika itongwe nevanhu vasiri vemauto sudan yave nemakore makumi matatu ichitongwa nemauto makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuwashington dc muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica sarudzo dzemutungamiri weamerica dzichaitwa muna mbudzi gore rinouya asi vamwe vevanoda kuzokwikwidza vadonald trump verepublican party navajoe biden vedemocratic party vatotanga kukanzirana makobvu nematete kana vachishanya kune dzimwe nyika vatungamiriri veamerica havatuki kushora kana kutsoropodza anenge achikwikwidzana navo kuve mutungamiriri wenyika asi pavakange vashanya kujapan mazuva mashoma apfuura vaTrump vakatuka vaJoe Biden avo vanoonekwa seivo vanonyanya kudiwa nevavhoti vebato ravo reDemocratic Party pamwe chete neveruzhinji vanobvunzwa mavhotero avanofunga kuti vachaita musarudzo dzegore rinouya. Chimwezve chiri kushorwa pana vaTrump ndechekuti vanonzi vakabvumirana nemutungamiriri weimwe nyika kutsoropodza vaJoe Biden, izvo zvange zvisingaitwi nevatungamiriri veAmerica kwemakore mazhinji. VaTrump vanoti vakasekerera mushure mokutukwa kwavaJoe Biden nemutungamiriri weNorth Korea uyo akati vaBiden imhuka yemumatoro isina pfungwa dzakakwana. VaBiden havana kupindura zvakataurwa navaTrump nekuti kushora mutungamiriri wenyika ari kunze kweAmerica hachisiri chinhu chinowanzoitwa. Asi pakasvika vaTrump muAmerica, mutauriri wavaBiden akati zvakaitwa navaTrump zvinosvibisa hofisi yemutungamiriri wenyika. Vachitizve vaTrump vaifanirwa kuremekedza zuva rokurangarira magamba akarwira nyika yeAmerica sezvo vaitukirira vanhu nekufara nevatungamiriri vasingacherechedzi kodzero dzevanhu pamazuva akachengeterwa kurangarira vakazvipira kuchengetedza America. Matavire tanga wandida sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vanonzi vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinomirira varayiridzi yekumaruwa reATUS rinoti nhengo dzaro dziri kuchidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasvori senzira yekuti dzisapinde mukuramwa mabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.